Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 27 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti kudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi kusanganisirawo nekuzvipatara kwave kupa kuti mitumbi ikurumidze kuora mumochari zvopa kuti pave nemunhuwi wakanyanya. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamohetsi Masisi vanoti vachaedza kuti vataure nehurumende yeAmerica nezvekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende yeZimbabwe zvibviswe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzokawo kumusha kubva kumusangano weUnited Nations kuNew York vachiti vari kufara kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica gumi neimwe vakati zvirango izvi zvibviswe. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo zuva remusi wa25 Gumiguru roswedera mutungamiri wenyika yeBotswana vamohetsi Masisi vanoti vari kuruka mazano ekuti vaite nhaurirano nenyika yeAmerica nechinangwa chekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe nevemakambani avanodyidzana navo zvibviswe. Muna nyamavhuvhu wegore ra2019 gungano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC rakatara musi wa25 Gumiguru sezuva rekubatana neZimbabwe pakukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhavo vachangosvika panhandare ndege SS reTsakama International Airport yeri muguta guru renyika iri reGaborone nasi mangwanani vamasisi vati vakazvipira kuita mutongi Gauma Inzanise pakati peZimbabwe neAmerica munyaya yezvirango.
Ndazvipira kuti tiwane mazano angaita kuti Zimbabwe neAmerica zvitsvage nzira yekuti pave nhaurirano kuitira kuti zvirango zvibviswe.
Vamasisi vavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kuona kuti izwi rekuramba zvirango raita maungira pasi rose.
Vari kuda kuti njova yezvirwo yakanangana nekubviswa kwezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika zhinji apo tatarisana nezuva rakatarwa seSADC kuti tiratidze Zimbabwe kuti tiri vamwe chete.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzokawo munyika nhasi kubva kumusangano weUnited Nations uye vati vari kufara kuti vakawana rutsigiro rwevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti zvirango zvibviswe. Mutevedzeri wemunyori mukuru uye vari mutungamiri wezvekufambiswa kwemashoko muhofisi yemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti zvava pachena semhanza yembudzi kuti nyika zhinji kunyanya idzo dziri mudunhu reSADC dzoramba dzakamirira neZimbabwe semusambangwena panyaya yezvirango. Asi vachipindura mashoko ekuti zvirango zvibviswe, mumiri weAmerica muSouth Africa vaRuben E. Bridget vakaudza vatori venhau veNews 24 kuti America haisi kuzobvisa zvirango izvi nekuti haitende kuti ndo zvaondonga upfumi hwenyika. Vanoti zvirango izvi zvakatemerwa vatungamiri vari kupomerwa mhosva dzekutonga nedemo uye hazvinei nevanhuwo zvavo. VaBridget vati vatungamiri veZimbabwe vakatendeuka nekumira kutyora kodzero dzevanhu zvirango izvi zvinoswera zvabviswa. Mutauriri webato rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change Mzore Fadzai Mahere Vatu wanyaya kutaza kutunga mira ndio ya pakuti Zimbabwe ite siyaka geza negoka mnyama.
Nyama sanctions yaka shata asisusu senyika tofana ugadzirisa ukama wedu nezimwe nyika. Izvi zvinenge zvichida kuti Zimbabwe ineve ukama, ive ne ukama wakanaka nedzimwe nyika. Zvakare ichiremekedza bumbiro remtemo kana kuti constitution nema human rights kodzero dzevanhu. Nyaya kumbunyikidza vanhu inofanha kupera.
Mashoko amuzvare mahera atsinirwa nenyanzvi munyanzvi zvemagaruro evanhu vatendai mbofana avo vati kubviswa kwezvirango hakungapedze nhamo yadai kupfunya chisero munyika nokuda kwehuori.
Zviri kuita kuti vanhu vaende kunana South Africa nekunana Botswana kushaya mabasa, uye ari kushanda wacho mari yaari kuhora hapana chainotenga. Masanctions iwo akabviswa nhasi hapana zvazvinosandura, nekuti hazvisiri izvo zvichagadzirisa upfumi hwenyika. Upfumi hwenyika hwakasagadziriswa nekuuraya huori hwekuuraya humbavha utakasagadzirisa ipapo upfumi hwenyika hugadziriswa.
America yakatanga kutemera vakuru muhurumende nevanodzidzana nayo zvirango muna 2001. Vatungamiri venyika yeAmerica kutanga kuna vaGeorge Bush, vaBarack Obama, vaDonald Trump navaJoe Biden vari kuramba vachivedzera gore roga roga vachiti vakuru vehurumende vari kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu zvokonzera kusagadzikana mudunhu rese rekuchamembe kuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi nekambani yeZesa inonzi yave kukanganisa zvikuru zvinhu kune zvimwe zvipatara zvakaita semasvingo uye kukanganisawo maindustry nyika yose. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumasvingo amai entrance takaedza vanoti nekuda kwekunetsa kwemagetsi imba inochengeterwa vashakabvu vasati vatorwa nehama dzavo yave kubudisa mweya unonhuhwa zvakanyanya pachipatara chemasvingo General Hospital.
Izvi zvokushayikwa kwamagetsi zvakatooma chaizvo sikuru sei takatarisana nevarwere, nokuti umwone ngarifeiwa kubva kudistrict achiti azobatsirwa nemishini yepachipatara kuwanikwa kusina magetsi. Tikatarisazve kune vanenge vashayika veswa mumochari muya, kana kusina magetsi zvinogona kutokonzera kuti hama dziwanike hama yadzo mutumbi watokanganisika wotoita kuti kombosa chaiko.
Mumwe mukoti wepachipatara ichi anoti dambudziko rawedzerwa nekuti magetsi esimba rezuva asi kushanda zvakanaka zvokanganisa vanenge vachida kuvhiyiwa kana kuvhenekwa kana kuita ma-x-ray. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remasvingo vaAmedas Chamu vaudza Studio 7 kuti vanoda nguva yekuona kuti vatarise kuti dzimwe mhando dzemagetsi dzavanoshandisa dzakaita sezuva kana kuti sola uye majenerata zviri kushanda zvakanaka here.
Let me just check nehospital because hospital ine sola nemabackup generators.
Asi vanoshanda kuchipatara chikuru cheParenyatwa muHarare vati havasati vasangana nedambudziko iri pari zvino. Zvipatara handizvo chete zvasangana nedambudziko iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumaindustry. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanyasha muchichwa vati nyaya yekushayikwa kwemagetsi yave kukanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya.
Saka izvi zvinoona tinoona vashandi vakawanda vakudzoserwa kumba vasisabhadharwi nekuti havana basa ravari kuita, kwete nekuti havadi asi nekuti hakuna magetsi. Izvo zvinovhiringidza kuwanikwa kwemari kwenyika nekuti zvinongo zvichigadzirwa hazvichabudi, hapana chichagadzirwa chichipera.
Vamuchichwa vatiwo magetsi ari kukanganisa zvidzidzo mune zvimwe zvikoro vachiti zvikaramba zvakadai zvinogona kukanganisa avo vakatarisana nekunyora mazamanishoni semagrade 7, form 4 nemafom 6. Mumwe mugari wekwamucheke mumasvingo vatarisa yemangezi vanoti basa ravo vari kukanganiswa zvakanyanya nekushayikwa kwemagetsi.
Isuve kwamucheke kumamore light industry ndisanga nedambudziko guru kuti magetsi anoswera asiko, saka hatikwanisi kuzoshanda, saka tongoswera takagara because hatikwanisi kuafforda mari yekutenga fuel petrol kana diesel kudirawo majenerator because iri kudhura. Saka upenyu hwedu hwatova maopa apa pakanguva yakaoma, nhamo yakutoti yatopfunya chisere because hatisisina zvokuti tingakwanisa kurarama nazvo.
Amai Judas vandavati vari kupedza zuva rese vasina magetsi mudzimba zvobva kuti vatsvage dzimwe nzira dzekuti vakwanise kubika asi zvichidhura.
Toenda panyaya yekutizve tinenge tine zvikafu zvatei takatenga zvinofanira kulasta mwedzi wose, takaisa mafriji yedu. Asi wana kuti mafriji haya achashandi zuva rose, zvikafu zviya zvakawanda zvakurasika. Tasarigwa tisina chikafu, tarasa chikafu. Mari yacho yekuti tichinochitenga futi chikafu chiya hatisisina, nokuti tei takatenga takastoka kuti mwedzi unopera. Saka load shedding iri kutirwadza zvisingaiti sevagari. Hatozivi kuti toita sei, tatambura.
Sangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rinoti kuenda kwemagetsi kuri kuita kuti vagari vashayiwe mvura mudzimba, sezvo ari kudzimwa kuchiteshi chinopomba mvura. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupira vanoti dzese iri kutyora murau wekudzima magetsi kunzvimbo dzakakosha sekumvura nechipatara.
Isu semura danho riri kutorwa nezesa hatisi kurifarira, nekuti riri kuafekta mvura uye utano hwevanhu anova mabasic human rights. Zvino City Council haichakwanisi kupamba mvura nenyaya yekuti hakuna magetsi. Tatasana kunyaya yezveutano, kune vanhu vane zvirwere zvakasiyana siyana, kwetawo vamwe vanenge vachida maoperations. Kana kuchinge kusina magetsi zvakukonzeresa kuwanda kwendufu muzvipatara.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevechidiki mumasvingo reCommunity Tolerance and Reconciliation Development kana kuti COTRAD vadziva naye muzorodzi vati vechidiki vakawanda vanenge vachida kunyoresa kuvhota vari kudzorerwa kudzimba vatadza kunyoresa kuvhota nedambudziko remagetsi.
Nhau yokuenda kwamagetsi muguta remasvingo yashungurudza vechidiki avo vari kudzosegwa kudzimba nekuda kwekuti vanenge vasingakwanisi kunge vachinyoresa kuvhota. Kunyanya-nyanya mafirst time voters, vana vechidiki vari kubva mamucheke nevana vamwe vanenge vachibva munzvimbo dzemasvingo dzakatitenderedza kunana Hwendedzo, kunana Shonganiso, vana Muchakata nana Mashava. Vana vepaGreat Zimbabwe University vazhinji vari kudzoserwa kudzimba dzavo nenyaya yekuti ivo pachavo vanenge vauya nezvakakwana asi magetsi kunenge kusina.
Mahofisi akawanda emakanzuru nehurumende haanawo basa raari kuita nekuda kwekushayikwa kwemagetsi uku. Mutauriri wezesa munyika Dr. George Manyaya vati vanga vasingakwanisi kutaura neStudio 7 panhare asi vatumira mashoko avo avakabudisa kuvatore venhau. Mumashoko aya zesa inoti kushayikwa kwemagetsi munyika kwakawedzerwa kutanga musi wa24 mwedzi uno nenyaya yekufa kwemishina inogaya magetsi kuhwanga nekukaribha uye kushayikwa kwemari yekutenga magetsi kubva kunze kwenyika. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka varikurudzira gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti vapote vachisuma dare reparamende nemhuri yeZimbabwe nezviri kuitwa nemapurisa kuferefeta rufu rwemwana wechikoro wepaSt Matthias Tsonzo High Livingstone Sunwa akatsakatika muna zvita 2021 akazowanikwa akafa gore rino mushure mekunge amborohwa nemapurisa nevakuru vepachikoro ichi achipomerwa mhosva yekuba mutakshop. Hatina kukwanisa kubata vakazembe sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo, asi tabata vasaruaka.
Zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzaitika mumatunhu kunyanya dzinechekuita neupenyu hwevanhu ndendiske tiri kureva kuti Livingstone papa nenguva yakareba asingazikani paari akavhanuka mapfupa, mapurisa akaendesa mapfupa aya for DNA. Saka ii chekuti kumhuri vanenge vachishungurudzira kuti vanda kukasika zviva kuti saka zvaapapi nyangowe nharaunda vanda kuziva kuti ko ndiye here munhu anga akashaika kana kuti mumwewo. Ingori nyaya yekuti sekuriti yemunhu yakanyanya kukosha. Saka pese panonzi patsakatika munhu tinoda kuti hurumende imhanye nespidi yekumhanya chaiyo chaiyo kuti vakurumidze kupedza nhoroondo yacho. Saka nyaya yaLivingstone inge yakutirwadza kuti from December last year up to September this 10 months down the line tasabaita conclusion tosakatavakati tishandise dare reparliament kuti tibvunze minista auye aite ministerial statement pamusoro pekuti vari kumbofamba sei, tiri kuwanikwa chii, tiri kuvanonoka ndechipi, zvavakwanisa kuita ndezvipi. Nekuti zvakakosha kuti vange vachiita maupdate so that vanhu vazive kuti pane zviri kuitwa zveshuwa, pane kuti tingonyarara tichiti vachazotipa mhinduro.
Makwanisa here kuwana mhinduro iyi kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe?
Vakazembe kazembe havasati vauya kuti vaparure kunyika yese kuti vakabuda nei kubva muongororo yavakaita. taita risira kuti mwemusi anouya nhasi kuti nhasi inenge rizara recabinet then mangwana tichaona kuti pawachauya kumapresent time wangadaro wachiuya wakatorongedzera mhinduro nekuti ndo mazuva ekutotanga after tairaiza hatiri kutarisira kuti vauya vachitipindira kuti nhasi vanga vasiko asi mangwana vanowanzouya saka tichatarisira kuti pavanouya mangwana ipaka vanofanira kuti vaparure mhinduro yadivision pamwe chete unoziva pressing kune matwins eko makazins ekwabenze vakaurayiwa vana vadiki gore rapera muna April asati tazoziva kuti zvakazofamba sei gore rapfuura racho kwakwashayika tapfuwa makore kwamurehwa uko saka ingori nyaya dzekungoti vanhu vanokondwa votsakatika potoshaya kuzivikanwa nenyika yese kuti chaiwo matanho azotorwa nemapurisa ndeapi zvinova zvinova zvaita kuti upenyu hwevanhu vemuzimbabwe huurakidze kuti hausi kukosheswa nehurumende nekuti dzimwe hurumende kana zvakadaro zvangoitika unotoona vachimhanya vachikurumidza kuisa maupdate
asi kamapurisa ari kuti ari kuferefeta nyaya iyi vasaruwaka
ye standard mhinduroka iyo ferefeta ika muchitiudza kuti maapati havangangonzi bva pawakatanga vachingori pekutangira tinodawo maregular updates unoona blessing zvakafanana nekutsakatika kwakaita dzamara itai mapurisa anga akawimbisa kuti aizopa report kwazbc pamwepo nemaregular updates kumhuri yezimbabwe muparliament but pato nemakore anoraudzira havasati vatombouya kunotiudza kuti vaapati saka kunyarara ikokoko kunotiraidza kuti havana zvavari kuita pamusoro penyaya yacho kana vasati vabata chinhu zvavaya vataura kuti tatsvaga hatina kuona tichingorekoda kuti vari kuti update manje isu tikaona vakanyarara hatizotambiri kuti pane zvavari kuita tinoita kutoti ha inyaya yavatotreta vasina basa nayo
mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor saruwaka vachitaura vari parunare muharare Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekushanyirwa kwenyika kana kuti World Tourism Day. Dingindira regore rino rakanangana nekufungisisa nezvekushanyirwa kwenyika kana kuti Rethinking Tourism. Mabiko makuru ari kuitirwa kuIndonesia uye anorongwa nesangano reUnited Nations reWorld Tourism Organization kana kuti UNWTO. Vachitaura kuMidland State University mazuva adarika, mutedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rwodzi vakati Zimbabwe yave kuwana vashanyi vakawanda kubva zvarerutswa mitemo yeCOVID-19. Mukuzeya nezvenyaya yekushanyirwa kwenyika iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Zimbabwe inyika ine zviwanikwa zvakawanda sekuziva kwese kwatinoti ine mukurumbira pakushongedzwa kuyakaitwa naMwari. Tichitarisa Victoria Falls, zvingava mhuka, zvingava Chimanimani Mountain, zvingava Makareba Dam. Tinazvo zvinodiwa pasi rese. Asi dambudziko ratinaro nderekuti nyika yedu haitambiriki zvakanaka pasi rese. Zvinozoita kuti vanhu vanouya muZimbabwe vachibva kunze kwenyika vanoita vashoma. Ongororo yatakaita inoratidza kuti vamwe vanotouya through South Africa, vopi kuSouth Africa kana muZambia voona Victoria Falls. Vachibva kuSouth vanokwira ndege inouya muVictoria Falls. Yobva yadzoka manheru vapedza kuona mafashamo nekuti havadi kugara muZimbabwe.
Nechikonzero chei muzvinafundo Mugano?
Chikonzero chekutanga chekuti dzimwe nyika dzakatipoteredza matax eanonzi value added tax havaisi matourism products zvekuti ukapinda muhotera kunoku tinoshandisa tax iyo nekuti hurumende inenge achida mari. Asi chikurukuru ndechekuti imeji yeZimbabwe haina kumira zvakanaka pari zvino. Iri dambudziko ratakaona kubva early 2000 kuti chimiro chedu hachiri kumira zvakanaka. Saka tourism sector haifambi zvakanaka kana chimiro chenyika chinomira zvakanaka. Vanoverenga vanoziva kuti pakabva vaMugabe muna November 2017 kuti ichipinda mugore mekutanga 2018. Matourist akauya kuZimbabwe anga akawanda zvikuru nekuti ivo mukuona kwavo vanga vachitarisira kuti munhu anga achinetsa abva Asi pavaka zona kuti aliwa hurumende ndiyo inochengera Mugabe neripora tarishino maitire acho kunyanya kutakatikira kumabuse emahuman rights haasi kuchinja.
Mungapa muenzaniso
sekuona kwamuri kuita muchierenga magwaro kuti vanhu vanosungwa ugara mujera kwemazuva anosvika nawo 100 vana job scar semuenzaniso vasina kunotongwa. Zvinhu zvinonyangadza pasire tichizviona kuti ava havasati vaserious kuchitambe navo taakuenda kumwe kune dzimwe nyika. Asi munoona chidokwa dokwa chekuya muno vanenge vanacho ndosaka vachidongorera vari muzambia ndosaka vachibva musouth africa vachingodongorera vachidzoka atoti vasiye mari muzimbabwe vati aiva hatisine kuti havasati vaaserious. Saka ndo dambudziko ratinaro iroro muno muzimbabwe rekuti zvimwe zvacho hazvisiri necessary kuti tiswe tichinetsera semazimbabweans tichikanisa zita redu kunze kwenyika uko.
Asi kahurumende iri kuti chiri kusvibisa zita renyika zvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvakafanana nenhunzi dziri kuya pachironda. Chironda hachikwanisi hatikwanisi kushora nhunzi dzavaya pachironda chinonga chiri pamunhu nekuti nhunzi vashanyi vanodedzwa nekunuhwa kwechironda. Saka tikarapa ronda tinoziva kuti hapana nhunzi inokwanisa kugara yakakupera. Saka ronda nderipiko iri ndiwo abuse human rights.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muEgypt sezvo mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika iyi uye kurambidzwa kwevanhu kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika. Nyaya yekutengwa kwemotokari ndiyo inonziwo yanyanya kukanganiswa nemamiriro eupfumi. Senegal nasi yange ichirangarira vanhu chiuru chimwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1900 vakafa makore makumi maviri adarika apo chikepe chakanyura munzvimbo yeLejola. Mhuri dzevanhu ava vakuru vehurumende uye vatungamiri vezvitendero ndivo vanga vari paurongwa uhwo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa vati Nashe Nyamudoka vanoti vari kutambirwa zvakanaka muAmerica umo vari kushanya vachitengesa waini yavanogadzira inonzi Kumusha Wine. Vanyamudoka vanoti vakatanga kugadzira waini iyi mushure mekushanda munzvimbo dzekudyira kana kuti marestaurants muSouth Africa makore adarika. Vanoti vakazobatana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinoshanda munzvimbo dzekudyira vakaitawo firimu rinonzi Blind Ambition iro riri kuratidzwa munzvimbo dzavari kushanyira muAmerica rinotaura nezverwendo rwavakafamba kuti vasvike pavave iko zvino. Vanotiwo vachange vachishanda nekambani yemukuyu waini yekuZimbabwe kuti vagadzire dzimwe mhando dzewaini sezvo pari zvino mawaini avari kugadzira ari kunzi ndeyekuSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiri muAmerica ndichitengesa muzambiringwa yangu inonzi Kumusha Wine. Ndava nemasvondo masere ndiri muAmerica ende ndasvika States anoita 13, but muAmerica ndiri kutengeserwa waini yangu mumastates anoita 32, and izvezvi tiri muWashington DC.
Makafunga sei kuti mutange kuita zvemuzambiringa uyu uyezvesita makariwana sei?
Takatanga ndiri kuSouth Africa patakaotiza nyika yavo muna 2008 tikasvikawo muSouth Africa tichitsvaka mabasa. Ndakaonawo basa mumarestaurant ndomandakasanganawo nekudzidza nezvewine asi serudzi rwedu sema Zimbabwe nzi tikabuda kunzao kutinoda kudzidza tinoda kuona zvakawanda saka ndakatanga kudzidzao zvemazambiringwa izvi pandaona mukana wekuti ndogona kuita uraramo nazvo pandatanga zita rekumusha kumusha ndakaitumidzira nekuti tese tiri kunze nekusada kwedu asi tinoramba tichirangarira kumusha saka ndaida kuti munhu wese paanenge achimwa bhodhoro rekumusha ave nendangariro dzekumba kwake dzekumusha kwake dzehama neshamwari
makatsangarini
ndakatanga 2016 ndiri muSouth Africa
ende iye zvinezvi mungati muri kugadzira muzambiringa wakawanda se
izvezvi ndakugadzira tingati kupfuura 300,000 bottles pagore ndozatirikugadzira and yakawanda yacho iri kutengeswa kunoku kuamerica imwe yacho iri kutengeswa kuuk muafrica tiri kutengesa imo muzimbabwe mughana mukenya murwanda ende tiroda kutobata kana nigeria chaiyo chaiyo nekuendawo kunana china nekunana singapore
tinoona zvakare kuti manga muine firimu ranga riri kuratidzwa imo muno muwashington dc firimu iri rakafamba sei uyezve nhoroondo yaro nderei
firimu rinonzi Blind Ambition ndere majaya 4 vakaita rwendo rwekuenda kusouth africa vakashandawo mumarestaurant vachisimukira vachizoshandawo vachiita zvemawine saka takanokwikwidza kufrance kune mitambo inonzi World Blind Tasting Championships inowane munyika dzakawanda kwazvo 24 countries saka isu takawana kuti tichinokwikwidzana nenyika idzi muna 2017 ne2018 kuburikidza kwazvo pakaita vanotorawo mafirimu wekuaustralia vakabatikana nenyaya yedu yekuti vanhu vekuzimbabwe vari kunokwikwidza uko asi vakambopinda sei murongo wemawine saka vakatitorawo vhidhiyo iyi ndokusvika pakuzoita dhokumentary rakabuditswa muno muamerica gore rapera ende ndiri kudzokera kuzimbabwe musi wa25 firimu iri rinee chirakidzwa muHarare musi wa26 rinee chirakidzwawo zvakare kuvic falls musi wa27 rinee chirakidzwa zvakare mubulawayo
sechizvarwa chezimbabwe tinoona kuti kumusha waini iyi muri kuiita muri kusouth africa mune urongwa here hwekushanda nezimbabwe munyaya iyi yekugadzira muzambiringa wenyu
urongwa huripo ende huri kutoendeka tiri kushanda nevemukuyu wainari kuna vaiziva mukuyu kudhara iri gadzirwa mumaronderomo saka ndiri kutaura navo vari muurongwa hwekudyara futi patsva miti yemuzambiringwa saka indapindawo muchirongwa ichocho saka tiri kudyara ikoko pane muzambiringwa iriko kuna naesigodini kubulawayo tinoenda zvakare munyanga muna juelastel irimo nekuodzi uko iriko mizambiringwa inogadzira Green Valley kana muchimboiziya saka urongwa huripo hwekuti titange chirongwa chekugadzira mazambiringwa ende chinonakidza ndechekuti after magadzira mazambiringwa pachada chikafu chepaside saka kunevo vari kubika zvisingaiti munyika dzakawanda wanda vana zvivara zvekuzimbabwe saka inini zvandinoshuvira ndezvekuti vese ivava vabuda vachidzidza zvekubika nesu tadzidza zvichiita zvekumuzambiringwa tidzoke muzimbabwe tisimudzire nyika iyi titangewo marestaurendi titangewo zvikoro zvemawaini titangewo zvikoro zvekubikwa kuti tisimudzire nyika
avo vanga vari vatinashe nyamudoka vanogadzira waini inonzi kumusha vachitaura vari muno muwashington dc namavhilas mutanganya uye westudio 7 muchirongwa chedu chelive talk chatinotaura nevechidiki chethe connection na 8 pm Ivans Zininga weStudio 7 anenge achitaura nevechidiki neongororo yakaitwa neAfrica Barometer yekuti vechidiki vakawanda havasi kunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kuitikawo muzvipatara kwave kupa kuti mitumbi iri mumamochari ikurumidze kuora. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vanoti vachaedza kuita nepose pavanogona kuti hurumende yeAmerica ibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA.